Vachitaura nestudio 7, mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Edgar Munanzi, vati nhengo dzavo zhinji hadzisi pabasa, sezvo vakamirira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe nehurumende. Vamunatsi vati vanotorwadzwa zvikuru sana chiremba kuti upenyu hwevanhu huri parumananzombe nekuda kwekuramwa mabasa kwavo uku. Vakurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa zvinyunyuto zvavo.
Machiremba aripo izvezvi vanopedza zvidzidzo gore rino. Pane machiremba anokwana kuti 124. Pa 124 tinonzwisisa kuti kana paine vaenda kubasa vangangove vaviri kana vatatu. Vamwe vese havana kuenda kubasa. Uyezve machiremba avo ari muchigore rekutanga rokunge vapedza zvidzidzo vachishanda vachiongororwa namazvikokota. Vakati wandei vanosvika futi kuma122 ikoko. Ende ava vese zvavo hapana kana mumwe chete aenda kubasa. Izvi zvinhu zvinosiririsa nekuti varwere vari kutambudzika muzvipatara. Tinenge tichida kuti machiremba ange aripo nguva dzose vachibatsira varwere, nekuti vazhinji zvino zvipatara zvikuru vanonenge vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzimwe dziri kure, vanenge vachida kuti vaonekwewo nekukasira kurwara kwavo varapwe nguva iripo.
Vamunatsi vati nhengo dzavo dziri kuchichidzirwa nevamwe vakuru vemuzvipatara, asi vati mumusangano wavaita nehurumende nhasi vavimbiswa kuti kuita kwakadai kuchamiswa.
Pane hurukuro dzaitwa hazvo tambotaurirana mangwanana ano nehurumende, vakati mashoko akangotsaudzirwawo zvavo, vachataurirana pache zvavo kuti zvinhu zvakadaro zvisaitika kuita kuti nhaurirano dzienderere mberi, nekuti izvo zvinokanganisa nhaurirano dziri kuitwa.
Vana chiremba vanoti pahurukuro dzavaita nhasi nehurumende, hurumende yavimbisa kugadzirisa chinyunyuto chimwe chete chekuvawanisa mabasa kana vapedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Pari zvino hurumende yange ichibatirira kuzvitupa zvana chiremba vakwegore, kunyange hazvo hurumende yange isingavapi mabasa. Mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Innocent Sano, vati chinangwa chavo ndechekuti hurumende igadzirise zvinyunyuto zvavo zvese, vonyorerana pasi kuti vadzokere kubasa.
Patakatanga nhaurirano dzedu tati nenyaya nhatu dzatakanga takaisa kwavari. Yekutanga sezvataurwa nemutungamiriri wesangano unomiririra machiremba, hurumende yati yabudisa 250 posts, but isu sesangano hatisati tawana pakanyorwa nehurumende. It's just word of mouth. Katangoti tawirirana in principle, but hatisati tawana ma documents kana kuti mapepa anosupporta zvavataura. But tine chivimbo chekuti dzimwe nyaya dzacho mbiri dzasara hadzisi hakasike kutanga kusimudza nyaya idzi. Nyaya dzakambosimudzwa kumashure uko, and taatichifungidzira kuti vanofanira kuti vati wedzerei mari mbijani, nekuti makore acho ava matatu kubva patakawirirana kuti vachange vachisimudza marino vanana chiremba.
Pashanyirwa chipatara chepari renyatwa, vana chiremba vengi vakatogara zvavachitaura nyaya yenguva dzebasa. Studio 7 yatadza kutaura nevarwere sezvo kwange kuchidiwa tsamba kubva kubazi rezveutano. Asi vaBrian Paradza, avo vashanyira hama yavo kupari renyatwa, vakurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko iri, vakati murwere wavo kubva nezuru haasati aonekwa nachiremba.
Dambudziko rekuramwa basa kwana vachiremba idambudziko rokuti shungurudza isusu tinenge tine hama dzinenge dziri muchipatara, nokuti unouya kuzoona murwere wako wonzwanzi asi taona chiremba. Saka techikokurudzirawo hurumende kuti inyatsogara pasi igadzise matambudziko ari kusangana nevana chiremba kuti zvititonyore kuti upenyu husarasike, husarasikwe neupenyu nekuda kwezvinhu zvona kugadziriswa nekungotaurana chete.
Bazi rezveutano rabudisa gwaro rekukurudzira vana chiremba kuti vadzokere kumabasa apo zvichemo zvavo zvinenge zvichigadziriswa. Asi MDC inotungamirwa naVamorgan Tsvangirai yaburitsa mashoko ichiti haisi kufara nezviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF iyo iri kuvhiringa utano hwenyika yese nekutadza kugadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Patricia Mudadigwa.